Yeah, tingati pawa ne improvement pa makambani kwanisa kuvura nekuti pakutanga makambani anga achifanirwa kutanga atesta vanhu vavo vasati vavhura, asi iye zvino vabvumirwa kuti vavhure vozotesta, asi vachimeka shuwa kuti zvimwe zvese zvinodiwa zvepersonal hygiene, protective personal equipment, masanitizers, mathermometers nezvimwe zvese zvinenge zviripo. Saka tingati zvavanani pane change, hurumende yakabvuma kuchinja condition yanga aisa pakutanga, nekuti maemployers anga achema-chema nemabhizinesi anga achema-chema kuti dai zvachinjwa. Saka zvachinjwa.
Saka hapasinapo matambudziko makuru amuri kusangana nawo pari zvino kuti munyatsotange basa?
Zvave nani, asi dambudziko richiripo kumakambani nekuti vanga vane nguva vakavhara, uye zvimwe zvinodiwa zvinoda mari, uye vachada kuzobhadhara vashandi. Naivo matest acho anofanira kuzoitwa kunyange zvavo anzi ambomira iye zvino.
Saka pane zvichemo zvenyu izvi muri kutaura nehurumende here kana kuti makambokumbirawo here kuti muite musangano?
Hongu, takanyorera kuhurumende kuti tiite TNF meeting yekuti titaure matambudziko ari kusanganwa nawo nemaemployers nemabhizinesi, kuitira kuti zvinoda kugadziriswa zvigadziriswe. Pane zvimwe zviri kuwanika zvakafanana nemasanitizers, mamask, asi zvinoda kutengwa, zvine cost. Kwozoita zvimwe zvisiri kuwanika nyore zvakafanana nemathermometer nematest kit, izvozvo hazvisi kuwanika nyore uye zvinodhura. Saka tinofunga kuti murukuro dzatichaita kana dzadedzerwa dzaitwa convene, tinokwanisa kukurukura nematambudziko ari kusangana nawo nemabhizimisi, uyewo vashandi vachitaurawo matambudziko ari kusangana nawo, toona kuti tingasangana papi.